kugadzwa kwava Trump ndiyo tsika yemuAmerica maringe nekutongwa kwenyika yavo kuti anopera makore mana oga oga tinoita sarudzo taita sarudzo idzodzo pane anobudirira neanokundwa anenge abudirira anotarisirwa kuti anga achitora chinzvimbo chekutonga anga achitora upresidensi so ndizvo zviri kuitika musi weMonday
kune vamwe vari kufara kune vamwe vasiri kuzvifarira imi munomirawo papi muchitarisa kuti pakakwikwidzwanwa apa pakakundwa vamwe pakahwina vamwe
makwikwi erwendo runo anga akasimba chaizvo akasiyana nemakwikwi emamwe makore ese unonyatsa kuona kuti mumufungo wevanhu vemuAmerica maita shanduko isingabviri yekuti vanhu vemuAmerica vava kutarisira kuti nyika yavo inge ichitongwa zvakasiyana nematongerwo ayaisimboitwa mamwe makore ese tinokonzera izvi inyaya yekuti vagari vemuno vari kuonawo zvinoitika zvakange kukwira kwemutengo yezvinhu kukwira kwemutengo yezvinhu zvinhu zvakawanda zvanga zvava kudhura zvinhu zvekudya pekugara kana yatinoti housing transportation zvinhu zvakawanda zvinodiwa nevanhu vemuno kuti vange vachirarama
ndezvipiwo zvimwe imi zvamuri kufarira zvamunoona vachikoshandura
vatrump vachauya vachisaina mitemo yakawanda yavanofungidzira kuti ichabatsira kuti utongi hwavo hugadzike hudzike midzi kubva musi wekutanga so mamwe emitemo yavachasaina iyoyo anonzi maexecutive orders ane chekuita nesecurity kuvhara border vachagadzirawo nyaya yezve pfumi yatanga ichangotaura vanoti ivo vanofungidzira kuti vakaregedza makambani achidrilla oiri zvichaita kuti mitengo yetransportation iderere zvobva zvatapukirazve zvichiita kuti mitengo yezvinhu zvese inge yakaderera.